A very good evening, Zimbabwe. This is the Diaspora Forum coming to you live from Studio 7 at the Voice of America in Washington on Wednesday, April the 24th, 2019. I'm Marvelous Mhlanga Nyahoye.
And I'm Thungamile Nkomo.
Welcome to the program. If you're just joining us tonight on the program, we are talking about President Emmerson Mnangagwa's appealing to Zimbabweans in the diaspora to return home and rebuild the country. But you can also call in and say whatever you want on whatever subject. Today we have an open mic.
If you want to join the discussion, you can send us a message on WhatsApp. The number is 001-202-465-0318. You can also call us directly at 001-202-619-2077.
And we are also streaming live on all our Facebook platforms, VOA Live Talk at VOA Ndebele and VOA Shona. So if you haven't liked our pages yet, please like us. And you can also join us on our websites, www.voashona and www.voandebele.com, as well as voazimbabwe.com.
President Emmerson Mnangagwa has appealed to Zimbabweans in the diaspora to return home and help rebuild the country's collapsing economy. Delivering his independence message last week, Mr. Mnangagwa said his government had initiated reforms that he said should be able to entice those in the diaspora.
But the question, Ntunga, is what these reforms are, and are they good enough to lure millions of Zimbabweans dotted across the world right now?
That's what we are all about tonight. Iloge utaba hesi ngalo lamhlanje utaba lwamazwi kaMongameli Emmerson Mnangagwa yena osecele izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe. Kuba naziphenduke zize ephathisa emzameni yokuvuselela umnotho. Uthi inguquko esilethwe nguhulumende wakhe yanele ukuhuka abasemazweni laba ukuthi hayi baphenduke mpela baze kuba yingxenye yemizamo yokuvuselela umnotho wona oqhubeka usadalala. Kodwa umbuzo omkhulu ngothi igambe yiphi ke limizamo ubaba Mnangagwa akhuluma ngayiphi inguquko uMnangagwa akhuluma ngayo athi isenziwe ngohulumende wakhe elakho ke ukuhuka abasemazweni laba. Siyalivumela njalo balalela ukubana nxa kukhona ofuna ukukhuluma ngakho ongayisikho okuphathelane lamazwi kaMnangagwa uwamukelekile. Ukutsho yiloba yini siyakuvumela lamhlanje.
Kune awo vachangobva kupinda muchirongwa chedu nasi pa Diaspora Forum apo tinotarisa zviri kuitika kune zvizvarwa zveZimbabwe zviri pasi rose zviri mudiaspora. Tiri kutarisa isu nhau yakataurwa naPresident kana kuti mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa apo vakati ivo vari kukumbira kuti zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika zvidzoke kumusha kuti vabatsire ivo kuvaka nyika. Asi vazhinji vanobvunza ivo kuti pane gadziriswa here, pane mitemo iripo here ichaita kuti tione zvizvarwa zveZimbabwe zvakawanda zvachose zvichidzokera kumusha. Nasi zvakare izuva rekuti mutaure zvamungada kutaura nezvazvo vari kumarimuka kana vari munyika pari zvino. Tambokurukura nemi munguva yapfuura, vazhinji vanyora vari kutaura zvavari kuda kuti titaure nezvazvo, asi tichange tiri kuverenga zvamuri kutaura uyezve tichange tichikumbira kuti mupinde muchirongwa. Kana muchinge muchipinda muchirongwa, mubva manyora code number yekwa muri ne number dzenyu kuitira kuti zvitiitire nyore pakukufonerai. Asi kune avo vakateerera pari zvino ibvai matitaura kuti munoona sei kurudziro iri kutaurwa navamunangagwa iyi. Imi mukawana mukana munokwanisa kuwana muchidzokera here kumusha pari zvino nemamiriro akaita zvino kana kuti munofunga chii. Ntunga rega ndibva ndachingamidza vamwe vari palive feed yedu pari zvino paVOA Show. Natina William Shavai ari kuti I'm watching you from Botswana. Brian Garika yanzi ndiri mu Capital City muno muHarare tinokuchingamidzai. Courtney Mepi Courtney yanzi simavi ndeipi. Dennis Denard Madzimure ari kuti ari kupolokwane. Courtney Mepi Courtney yanzi todzoka kune mari here please ndifonerei. Vachibva vaisa ivo chi namba dzavo anzi tuda unyatsoziva kuti ntunga tikadzokera kumusha uku kune mari here nekuti vari kumusha pari zvino vari kuchema chema pamusoro pezvavari kuti ivo zvisiri kufamba zvakanaka.
Yebo kunjalo Mavelasa, and we have our first guest on the line, and that's Ngabutoma Bena of the organization Zimbabwe Community in South Africa. Mr. Mabena, good evening and welcome.
Evening to you and evening to students.
Thank you. President Mnangagwa says that you guys should come back home and help in the process of rebuilding the country, especially the economy, looking at what's going on. What's your take on that?
His call was not thought out. He simply made the call without thinking on what his call meant, because he needed first to understand the challenges, the economic challenges in Zimbabwe, what causes the economic challenges. The economic challenges in Zimbabwe are basically around the question of the currency question, which is unresolved up to now. We've been using a multi-currency regime. We moved from that. We then introduced in 2016 the bond note. We then now introduced RRTGs, and it is not working out. We've been saying that because we have the majority of the working people are in South Africa and in other countries, we do not see any reason why we should not use the rand as a currency of reference. We are not calling on Zimbabwe to join the currency union, because it requires the rand union, so to speak, because there are legal issues that are needed to be resolved around that. But we are already since 2009 using the rand as part of the multi-currency regime in the basket. So it's a question of making the rand as a currency of reference to ease the liquidity crisis that is in Zimbabwe. It would be easier for people who are sending their money home for their relatives to buy in shops, buying in rents for workers to be paid in rents and so forth. That in the immediate will bring some stability in our view. So we think that instead of him making a call for the diaspora, he should actually be saying, how do we resolve the issue of the currency as an immediate issue in Zimbabwe? And then secondly, then in the short term, is to say, how then do we begin to organize production so that the production on the farm and then the industry will begin to pitch that. Once that happens, and these conditions, once we create those conditions in Zimbabwe, people then decide in the diaspora whether they want to go back to Zimbabwe or not. But there's no one currently who would want to go to a country where they don't even know whether if they put their money in the bank, they're going to get their money. Over the Easter weekend, we've had complaints where people couldn't access their money in the bank, and people will not really leave diaspora to such kind of a life in Zimbabwe.
Manyamazwi Mabena uthi wena inguquko ubaba Mnangagwa akhuluma ngayo athi uhulumende wakhe useyilethile elakho ukulihugu kubana libuyele ekhaya uthi wena kaliboni leyo nguquko.
kambe ngubani ozachiya isinkwa se-R15 e-Hilbro esiyathenga isinkwa nge-R50 eZimbabwe. Akekho umuntu ongakwenza lokhu ulaye ekhanda, mhlawumbe yabe kukhona ongahambi kuhle. Into yakhona u-Emmerson Mnangagwa lo hulumende wakhe kumele balungise njengoba sisisho indaba yemali, yiphi imali esebenzayo eZimbabwe. Abantu bengahlupheki ukuthola imali emabhanga. Engavela alungise ngoba kasikaze sizwe thina ukuthi kulabasebenzi abalayo ukuthi baholiswe ngamarandi. Ungahamba eplant, uzathola ukuthi eplant abantu bazisebenzisela amarandi, bathenga ngamarandi ezitolo zeplant, abalahlupho. Abantu abasebenza ukuholisa inkomo bebagcina imizi baholiswa ngamarandi, abakade bawawani. Nxa sonke eZimbabwe ilizwelezimbabwe abasebenzi bonke kuthe selihola ngamarandi, izinto sezithengwa ngamarandi ama-prizes, abantu kangeke bakwani. Khona lokho kuzakwenza ukuthi kube lobubelo endabeni yezimali. Engavele enze njalo kube sekuthiwa manje-ke ukuvuselela umnotho ikakhulu endabeni zokulima ku-farming ukuthi kube le-production. Kungaba le-production, ama-factory ayaqala ukuthi avuleke. Angaqala ukuvuleka, abantu abasebenza kokhothama, abantu abaku-informal sector abasekhaya sebengena emsebenzini. Nxa abantu bethiwa ngapha eGoli lakwamanye amazwe, bethola abantu bayasebenza sibe ngani bathola bahola imali ayifana nalokuthi umuntu nxa esebenza eGoli ayihole ngoba ehola ngamarandi. Yikho kungenza ukuthi umuntu abesesithi kunokuthi ngibhadale irenti lapha e-Hilbro, ngibhadale irenti koBulawayo, ngibuye futhi ngisapote umuzi wangakithi eCholocho sokusiba lukhuni, ngonzele ngisebenze koBulawayo ngoba imali engizoyithola koBulawayo yimali efana nale mali engizoyithola eGoli ngoba ngiyabehola lamarandi. Lokho koBulawayo ingaba ngaphansi kancane iholo, kodwa nxa usuhlala phansi futhi ukuba le mizi emithathu kungangcono ngiye koBulawayo ngikhangele imizi emibili kuphela. So yikho Emmerson Mnangagwa okumele akwenza lokho, kuthethe abantu ababuya ekhaya engalungisi abantu bezokwenzani ekhaya. Abantu bevele lakhathesi baningi abasuka ekhaya ngendlela umnotho ongakhona nongatholakali umsebenzi besiza lapha eGoli. Uzabiza njani bengikhona befika ngapha eGoli mbela kwamanye amazwe ukuthi buyelani ekhaya kungela lutho?
Siyabonga Babu Mapena, qhubeka ubambile khonapho sithathe abalaleli. Mavelas,
ndiri kunzwa kuti tine mutereri uyezve tine munyarikani wedu wokutanga, asi tichamboenda kune mutereri. Halo kola. Ya, tokutanga tataura nakola, tozotaura namukoma tinashe. Makadi yenyu kola?
Tinofara kana muchifara kuti temave.
Aiwa tiri wadi, tiri kutaura nemi muri kupi uyezve tipewo pfungwa dzenyu.
Ndiri kuno ku South Africa ku Durban.
Tiri
kuzvizwa zvavo zviri kutaurwa namunangagwa kuti ava vanhu ngavauye vainvesite kumusha. Unouya uine mari wogadzira business handizvo. Wagadzira business, business richada mari kuti rirambe richirana, wobva washayiwa mari iyayi. Wabroka, wadzoka futi pasquare zero. Zvinenge zvichazoshanda papi? Kusimudzira nyika kwacho kunenge koshayiwa basa. Kuti uende kumahofisi kuti uvhure business zvinotora nguva yakareba. Unojambiswa kubva kuofisi iyi uchienda kuofisi iyi, uchibva kuofisi iyi uchienda kuofisi, hapana chiri kufamba. Kusvika newo watoora mwoyo, wotoona kutoti hano zvinani kuti ndidzokere futi kwandandiri. Saka kusimudzirana kwacho kunenge kunonetsa. Ngatibudirane pachena kuti zvinhu zvinofambiswa so, kwete kuti apa munotaura neimwe nzira. Besides pasisina vamwe movha maakutaura zvezvakasiyana, saka hazvandioni zvichifamba.
Dai zvanga zvichibvira muchibvunzwa kuti muzowanikwa muchidzokera kumusha, ndezvipi zvamungade kuona zvichisandurwa munyika?
Right, chinhu chatoda kutanga kuti chitange kusandurwa ndezvekuti zvinhu zviitwe pachena. Handizvo kuti business lese kana ndiri kuda kuita business retransport, umwe asataurirwa kuzi aiwa mabhazi achapinda free duty zvatisikazivi. Then wozongoona mabhazi aakupinda, mutemo unongoiswa for a short period. Vaivaya vakataurirwa secret meeting kuti aiwa chaisa mutemo wekuti mabhazi achapinda free duty, wozongoona mabhazi aakupinda
iwo pondo zvoti zvopinda kuti vata mutemo uyo watovhara handimazvona
saka
tibudirira nepachena tisahwandirana ndokuti zvinhu zviende kana paine patadzwa hazvinei kuti une position ipi muhurumende bvuma kuti ndatadza pakati ndokuti nyika iende kumberi
aiwa
ndatadza kubvuma pandakanganisa kuti ndatadza ngondoti ndiri mukuru handioni zvichifamba nyeperano
aiwa mashoko makuru kuti muve nezuva rakanaka
ndinotenda
babai regai tiende kune mukoma atinashe muripo here panhare hello mukoma tinashe muripo here panhare
ndiripo
aiwa tiri wadi mungatitsananguriro kuti muri kupi uyezve imi munoita basa ripi
allright mazvita zvenyu nemukana ini ndiri kuflorida muno muunited states of america ndiri agricultural economist by profession ndichishandira mutiri muno mukuita research agricultural research for organization yemuno muamerica
muri paiko foni iri kumboita ichienda enda
allright mirai ndibvise maearphones
ehe nokuti hatichakunzwai because isusu kana tiri kutotadza kunzwai then vamwe havazokunzwai
yelo
ya manani manje
allright so ndanga ndichiti ndiri agricultural economist by profession ndakadzidza kuzimbabwe midland state university ndamuno muamerica ndiri kushanda seagricultural research assistant muno muflorida ya
manzwa echikumbiro chavamunangagwa kuti handidzokai kumba mugadzirise mataura emi kuti muri kuita zvekutsvaga unyanzvi panyaya dzezvekurima nezvimwewo munoona sei kurudziro yavo
kurudziro yavo yakanaka asi dambudziko ratinaro isu semazimbabweans nderekuti pane zvinhu zvandanyora pano zvinokwana kuita 6 zvandinofunga kuti zvindizvozvo zvikakwanisa kuadreswa chotangira ipapo
chotanga
chinofanira kugadziriswa munyika yezimbabwe ipolitical legitimacy right kuti tizive kuti isusu politics dzedu dzakamira sei ende tinofanira kunge tine respect yevanhu yezvido zvevanhu munyika kuti vanhu kana vavhota whether vadyiwa kana kuti vahwina zvinhu ndazvoende pazvakanaka toita legitimacy panyaya dzematongerwo enyika so that dzimwe nyika dzokwanisa kudyidzana nesu zvakanaka chechipiri ndechekuti isusu kuti tidzoke kumusha kunofanira kuita restoration of rule of law constitution must be the supreme law of the land kwete kuti vanhu nepoliti bureau vanogara pasi vokure vouta kukura musoro kudarika constitution kuti masoja anongotumirwa mustreet vonouraya vanhu kwayari yekuda kungotsvaga kunondedzera opposition that is not acceptable ndatiitei kuti nyika itongwe neconstitution kwete kutongwa nechitoro topinda panyaya yemainvestor confidence isusu tinoda ndakaona vhidhiyo rapurezidendi wekubotswana vachiadresa vamasai vachiadresa vana strive masiwa vachitaura kuti kuno kumukauya kuzvesa kuno kubotswana munokwanisa ukaisa mari yako mubhenki nhasi kana ukada kuzoitora next month your deposit is guaranteed and is safe but kuzimbabwe ukaita business kuno kana kuti anyone anoda kuita business muzimbabwe anogona kungopfuma achinzi business rara obet mpofu saka that why should we come back there tinoya totambura ikokoko kuno kutiri kushanda because kunoko hakunakidze kushanda kunyika dzevamwe asi kuti ndiwe kuzoshanda kuzimbabwe ndouya ndopiwa 500 rtgs iye munangagwa chaiye pachazvake akataura patv musuno achitaura kuti mari yatana trump mahusa chaiwo inoti marrtgs which means he accepts kuti marrtgs haisi mari but iye heis forcing the people heis raping the zoti hachisi mari so that we why should we come there because iye ndaatoite then the other thing kuno kuti tiri kuda diaspora vote hallo
aiwa taura yenyu
allright tikuda diaspora vote kana isusu tichinzi tiri mazimbabwe vachititarisawo semazimbabweans tofanira kunge tichikwanisa kuvhota tichidecidewo fate yenyika yedu kwete kuti vanoda kuzoti kana vakuda kuti madiaspora remittance diaspora dzokai kumba because it's true that over 5 million professionals have left the country and vanhu vakabuda muzimbabwe ndovanhu vanofanira kunge vachivaka zimbabwe but havakwanisi kudzoka kuzovaka zimbabwe nenyaya yeutongi huriko hwezanupf that is the worst thing chiri kuexist zimbabwe that's terrorism iri kuexista muzimbabwe iri kuenda unpunished yekuwe zampiye zvichitonga Zimbabwe. Then the other thing inyaye ma ye human rights ma human rights abuse are kuitika munyika and monitored and people are being abused in the state apparatus for their political feelings. Isusu kuti tive kuno kuti kuno kuAmerica, inini personally I ran away, ndaida kuurayiwa nemasoja, ndakavingwa ndipamba pedu kasingaperi nemasoja vachida kundiuraya kuti varase ikoko, vamene vaida kundiuraya kana vada kundirova kana vaida kuti say I don't know. Indo I assume kuti vaida kundiuraya nekuti vakauraya vamwe tichiona ende hapana zvavakaitwa. And you want me to come back kunyika ikoko? What guarantee do I have yekuti ndikadzoka kuZimbabwe inini upenyu hwangu huri safe? What guarantee do I have kuti nini ndikadzoka kuZimbabwe ndichashandisa education yangu kuti ndirarame? What guarantee do I have kuti ndikadzoka kuZimbabwe ndikavota kodzero dzangu dzicharemekedzwa? What guarantee do I have kuti vana vangu inini vacha akarwara achaenda kuparire nyato kwachinowana mishonga yekurapa? You see, so all those things, isusu kuti tiuye kuZimbabwe, we can come there, vanhu vanouya kuZimbabwe mukatasa 2009 pa NU. Vanhu vakangogadzira nyika within 6 months Zimbabwe yakanga yakutooneka. So it's not a matter yekuti vanhu vanouya ikoko kungo yakariba sei, vanhu vakangouya chete zvinhu zvikagadziriswa nyaya yemitemo zvandataura izvi, pakagadziriswa rule of law, investor confidence, political stability, the currency, nyaya yecurrency. What type of a country is it inoita central bank isina currency? In the modern history, hakuna nyika yakadaro. It's said that we have inherited a system of dictatorship kubva kuna vamugabe, and it's going to destroy our country, it's going to destroy our future. And vamunangagwa ngavanzwisise kuti vanhu vanoda kudzoka kuZimbabwe, but ivo vamunangagwa ndivo the terrorists vanofanira
regai timbokubatai ipapo muromo wanzvadzi, hatidedu kunyombana. Kunyangwe tinoziva kuti vanhu vakawanda vane hasha zvechokwadi nemamiriro akaita zvinhu, asi ngatingotauraiwo tichiremekedzana kusvikawo tazoona kuti pane zvichasanduka here. Mombobata makadaro nekuti tine muteereri, chadzoka kwamuri nekuti imi muri guest pano, gara henyu ipapa, tiri kudzoka kwamuri. Hello caller. Ndimukomatunga vandinavo. Kana muda kutaura namukomatunga anotaura futi, taurai navo futi. Nodabvira kudzara tikotaura. Mutunga, tora mukoma wada kutaura nema.
Ndeipi mukoma?
Okay. Aiwa, pakanaka, ndinotenda hangu kana makasimba. Muri kutaura nama nanda kusaka fika.
Kodzero
ya President Mnangagwa yakanakisa zvikuru, asi ndinemwe mibvunzo hangu yandoda kuti ndibvunze kuvateereri nevachazoda kuzokurukura nekunge ndataura. Kodzero yakadai yakanaka, ndingangoti ini ndakasa kuno South Africa kumaearly 2000s. Ndisingosvika kuno uko ndakaita mhanza, handina kunyanya kuva nedambudziko rakanyanya nenhau dzepasi. Ndakasvikoshanda ndokuchitanga kuyambuka ndichienda kunyika dzakasiyana-siyana kusanganisira Zambia. But panguva iyoyo ndakadzidza zvakawanda mukufamba kwandaita. Ndoda kutaura hangu kuZambia kwandakadzidza ndichiona zvaiitika. Vanhu vomuZambia mari yavo kwacha zvochiwa yakamboita panguva yakaomara zvamunoziva kana vanozviziva. Asi ndaiona panguva yandakange ndakuendawo ikoko, kwacha ravo vairida nyange rakanga risina basi. Vakaramba vachiri sapota zvikuru, vainyange wakabata dhora US dhora, nyange ukada kuchinja, but kwacha ravo vanga vachirida kuriona. Saka indanga ndida hangu kuti kuhurumende yedu, kudai nyange mari yedu isina simba, hatiisapote iyo yacho iripo kuti irambe iripo, nyange tichishandisa dzimwe mari. Zvimwe zvinhu ndanga ndichitarisa ndezvekuti I think our government discuss with the government of South Africa kuti currently vafane kushandisa zvavo ranzi maranzi aya kuti akwanise kubatsira pane vanenge vaendawo kumusha vachida kunoita mabasa avo akasiyana-siyana, vakwanise kuti mari iyoyo inenge iripo. Zvichibvira mukuti kune avo vanenge vachidzivane mainternational account possible kuti anenge ane account yake kuno South Africa, anoita business achiedozva kuti achaenda achinyohupidhwa mari yake. chekupedzisira kana kuti ndingangoti point ichishanda pane kupedzisira mazimbabwens vedu vei hatisati tatambura kana tahotambura chavaka nyika yedu tine mwoyo wokuda ngatimbosiyai pari munhu akataura mbenezurama akati ini handisiri wepolitics asi zvandinoshuvira ndezvokuti ngatimboisai politics parutivi tiwane kubatana mukati menyika medu tivake nyika yedu nekuti hatina imwe nyika yechipiri kunze kwezimbabwe ese ese tinotaura zvichida izvi tiri kucomfort zone hama dzedu dziri kumusha avo vasina pokuti vanokwanisa kuwana kuti vano mari yotombobishaiko kana yekuenda kuchigayo chaiko inoshaiko ngatirangarirei izvozvo kuti patinei tichipa makomendi akafanana naiwayo vanhu vari kumusha vanowanei pamusoro pemakomendi edu pundudzo yavanowana inongobudikidza nokuti isu kana tikabatana nokusapotana mukati menyika medu politics dzinochinja tiri murod dzichifambidzana tiri mugoro rimwe chete hapana chinoramba kuchinja mukati menyika vanhu vakabatana basi tikangoramba tichingotaura kuti zvakati mubvunzo ndakaubvunza mavhiki anokwana kuita matanhatu ndakabvunza ndichiti 2023 kuganzano ikawina munoti kudii tikarambe tichitaura matauriro iwayo ngatifunge izvi kumberi tichitarisa nekumashure kwatinobva the only alternative as of now is to support our country takabatana tichiedza kuti tizvitibatiatheametime tichikurudzirawo vatungamiri venyika dzedu kuti aiwa itai kuti pave nesecurity itai kuti pave neenvironment iri safe inoita kuti munhu auya akwanise kufurwa nemhepo yakanaka asingatyiri kuti mangwana kunomuka kune zvakati itai kuti munyika mune nerusunuko rwakuda zvese izvozvo zvinongoitika pedzi kana takabatana tichifambidzana negwara rimwe chete izvi zimbabwe of this what we are talking about this kind of language handioni handioni tichimboida kana kuti vanzanzi kwatinongoenda kuramba tichinyetekara nekunetekara nekunetekara and the reaction of market usually vanotarisa nezvemamarket pastock exchange zvinofambiranawo futi neleadership zvimwe zvinhu zvandanga ndichitofunga izvi zvinditaurana nemita avahanzani ngatingoregai kuva nemaministers okuti kana vaapoindiwa mungonogara kumahofisi tivavona after 5 years vaakuya kukambera mucharangari yavahanzanzi kuti makuru apfuura muzimbabwe wenezde yaitorwa sesport day ndichiri kuzvirangarira
asi pane vamwewo vari kuti vamanhanda imbobatai makadaroa
nenguva yekuti maministers vanombobudawo vachienda kuvanhu vachinotaura nevanhu vavanomiririra vachitaura maprograms avo avanoita mugavhenmendi vanhu vachibvunza zvinovatambudza vachinzwa kuti maministers ari kuti kudini ngavapararirei nenyika yese every wednesday vachinzwa matambudziko hongouya vachizogara as a cabinet
tinotenda vamanhanda regai timbotora vamwe vatereri
vazhinji vari kutokomenta ipo papa hapana caught me mapy caught me ari kuti vamanhanda hanzi asi makapiwa purazi here nekuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka munyika yekutaurawo kwacourtney ari kutaura hanzi aiwa dai nekuvanhu vari kunonga svosve nemuromo asi vataurawo zvimwe zvakanaka vanhanda zvekuti dai makurukota ntunga vaikwanisa kuti ivo once a week vanomboenda vonoonana nevanhu vakavavhotera kana kuti fanike mamp nyanya vachidzokera kunzvimbo kwavakavhoterwa kuti vabvunzwe mubvunzo wekuti muri kuitei kunzvimbo idzodzi uyezve muri kubatsira sei
sipenduke kuwe mnumzana mapena uyavezwa avalaleli vayakhuluma lawe uke wakhuluma njalo ngodaba lokusetshenziswa kwerandi uthi ilizwe kumele lizame ukusebenzisa leyo mali uze kube lenqubela phambili elizweni ilupho olunye utshintsho olukhangeleleyo olokuthi okokuthi alubana luthe lwabakhona lungakuhuga mpela ungunqabuto mabhena la uthi hayi kahle ngiphindele ekhaya ngiyebamba iqhaza labanye sivuselela ilizwe.
Amafemu engavule ekhaya abantu bazimisele ukuthi bahambe ekhaya bayesebenza ekhaya ukubhalisa ama-companies kungaba lula ma umuntu kuyukuthi ufuna ukuvula ifemu yakhe ngoba ikhampani yakhe ekhaya kube lula njalo futhi kube lalokho kuthiwa ngiwasenze ne-confidence ukuthi nxa umuntu efake imali yakhe ebhanga emsemabhizinisi imali yakhe uzayithola anelise ukuthi athenge ezinye izinto okumele ukuthi azithenge ezekhampani. Abantu bayafisa ukuthi bahambe bayehlanyela imali yabo bavule ama-companies. Into ehluphayo khathesi ukuthi na umuntu engazabe le mali sethule 500,000 rand uyazibuza ukuthi kambe kuyini engafika ekhaya ngikwenze okungakunika imali njalo imali yami ingangeni emgodini. So khonokho ukuthi ngakula confidence emabhanga ukuthi imali yebhizinesi kayisoze itholakale ngendlela, yikho kwenza ukuthi abantu abaningi bengahambi ukuthi bayehlanyela imali yabo ekhaya bavule ama-businesses. So yikho lokho uhulumende ka-president Emmerson Mnangagwa okumele akulungise indlela okungenza ukuthi abantu bahambe bayevula ama-business lapho kwaba kuma-business lokuthi ama-permit ama-businesses kumbe ama-licenses kungabi yinto enzima ukuthola i-business license nxa ufuna ukusebenzela ekhaya ukuthi mhlawumbe ufuna ukuvula i-business kube yinto elula kungathathi isikhathi.
Inguquko le mabhena yinguquko enzima yini kumbe inguquko nje e-basic okokuthi uhulumende kamelanga abe lobunzima ukuyiletha nxa efuna ukuvuselela ilizwe?
Uhulumende kakumelanga akusonto nje enzima, yinto nje elula ngoba okunye kumele sikukhangele ukuthi indlela ibhanga lethu elikhulu elisebenza ngakhona i-Reserve Bank indlela elinika ngakhona abantu abakubhizinesi imali yangaphandle i-foreign currency. Siyabona ukuthi kule khampani eleka yabotakura eye-oil eyiyo ephiwa imali eyangaphandle ukuthi bona bebele beqhubeka bethenga amafutha ezimota emazweni. Labo abanye kumbe abaku-construction kumbe abakwenye i-business abafuna imali yangaphandle kabayitholi ngoba imali leyo iphiwa abantu abadla lezikhulu ze-ZANU-PF abayibo abenze ukuthi ilizwe libe yindlela elingakhona. Bese kusiba nzima ukuthi umuntu nxa ile business ekhaya efuna imali yangaphandle emabhenki akayitholi, nxa esiya e-Reserve Bank imali etholwa ese-Reserve Bank kunabantu abavele bayibephiwa. Uhulumeni ngominister uMthulisi Ncube bathi bona abantu kumele bahambe bayethenga imali yangaphandle. I-RTGs lezi ezikhona isilahlekelwa ngamandla okuba nzima ukuthi abantu abakuma-business bathenge imali yangaphandle ukwenzela ukuthi amakhampani abo aqhubekele phambili. So yikho sithi thina njengoba i-trade isenza kakhulu elizwe le-South Africa, nxa kungasetshenziswa irandi ngoba o-businessmen bathenga impahla zabo lapha e-South Africa kumbe imitshini abafuna ukusebenza ekhaya bayithenga lapha e-South Africa, nxa kuyukuthi basebenzisa amarandi kabasoze bebe lohlupho lokuzothenga mba amaspepa sezimota, kabusoze kube lohlupho ngoba kuyabe kuyimali ababevele belayo.
Siyabonga mabhena, qhubeka ubambile mavithi mboto ramtereri.
Aiwa, ndiri kunzwa kuti tine mutereri. Hello, kola. Hello, kola. Hello. Amen, kuti kola varipo here. Regai tiende kuna mukoma Tinashe. Mukoma Tinashe, muripo here panhare. Hello.
ndipo hello
ehe taurai tinzwe tirikutaura namukoma tinashe here kana nakola apa
namukoma tinashe
alright mukoma tinashe pane zvamataura mataura imi kuti makabva kuZimbabwe muri mukomana wechidiki chaiye mukataura zvakare kuti pane zvamamuri kufunga imi kuti ndozvingagadzirise nyika takatarisa zvataurwa nemutungamiri wenyika izvi pane zvimwe here zvamungada kuwedzera dai kunge vanga vakateerera kuti vakanzwawo kuti imi sevakomana vechidiki vakabva kumusha mukauya kuno mukaita zvidzidzo zvepamusoro zvavangagadzirise kuti remangwana dzimwe dzenguva kana zvinhu zvikagadzirika munogona kudzokera kumusha
allright maita basa pane nyaya yanga ichitaurwa sorry ndinongo kuita take back ndichana panyaya yanga ichitaurwa neyekuadopt rand inino from basic economics I mean economist wo zvangu by qualifications saka ndinonzwisisa zvavari kutaura varume ava kuti tokwanisa kuadopt rand toita sei kana taadopt rand nekuti chinodiwa kuti nyika ifambire mberi haisi nyaya yekuti muri kushandisa mari ipi kana kuti muri kushandisa US kana kushandisa chii chinodiwa kuti nyika ifambire mberi nyika inofanira kunge ichiproducer yotengesa zvinhu kunze zvakawanda kudarika zvainenge ichitenga iyo so that munenge muine positive yatinoti positive balance of payment handizvo saka isusu kuti patinotangira kuZimbabwe kuti titange kuita ndatigadzirisei nyaya yeland question land question is not saying kuti isusu tida kuti land idzo kuvarungu kana ivavo vanhu vatema vacho even nevarungu wherever whoever ari kukwanisa kuwana land wacho ngaave ari munhu ari kukwanisa kuproducer something chekuti anowasara anoita subsistence farming plus surplus so that anotengesa something pane zvaari kurima toita astrong agriculture handiti taita agriculture yakasimba yekuti vanhu vave food secure vanhu vakwanisa kuzviwanira chikafu chavo haticharely because nyika haikwanisi kurarama kana ichiimporta everything kutora zvinhu kutenga zvinhu kwenyika kutenga wheat kunze kwenyika tingatenge matoothpick shuwa kunze kwenyika hazviiti ndatiigadzire nyika agriculture yedu ive stable vanhu vane land ipiwo vanhu vanodeserva vanokwanisa kurima tine vanhu vehombo mazimbabweans vakaenda kumaagricultural college vakadzidza kurima vakaita na horticulture naagronomy vanokwanisa kurima zveunyanzvi chezvo zvekuti nyika inokwanisa kuendera mberi zoregerwa kupoliticize kuti munhu anopiwa land anofanira kunge akarerekera kudivi rekati
irakati
vanhu vanodeserva
regai ndimbokubatai muromo ipapo mukoma tinashe
imagine kuti
nhare yenyu manjamino zvaya kuita ishanzwika maapapi nhare yenyu hamino zvayanga yakuita mukoma tinashe batai makadaro tina kola tichimbogadzirisa nhare dzenyu hallo kola
hallo
ehe tiri kutaura nani uyezve muri kupi
muri kutaura nanko mukwasha mazezuru mavelas makangana ndakambotaura chachazi kurukuru ndikati mukwasha mazezuru asikasarudze ganda
asi munokuluma
waseka ndowanakirwa dota mavelani
ndanakirwa shuwa munokuluma
ndakazofonera nevanhu vakawanda zikanzi baba vanonziva vakati baba mataura nyika ndedu mavelasi nyika ndedu kana tichikuonai muchishaina mumatv mafoni tinofara zvaka nyika ndedu
muri kupiko mukwasha
ngomazezuroboti ndevele bhati ndoda kutaura neshona kuti ndinzwike because headquarter ishona sterek
allright chati
mumo
aiwa zvamuchaitaka
rasisangu ikoko kumbalalume kumadhabuzi
zvatichaita kanko muchitaurai neshona mozotaura nehama yenyu mkomoae
munhu aigeza nemukaka hamkomo vaigeza nemukaka nendimavelasi ndo takanganisa nyika yedu heritage yedu taiuraya
saka poitwa sei
nemapurisa hatikaje masoja nemapurisa toja ivhu kwakabva vana dzitateguru vedu vana taminuka vanani vana tongogara vana Joshua Nkomo ndisingataure nankomo ndonzwa misodzi yangu ichiwira pasi
sorry shuwa Saka
vangu jaja wangu ne hondo takatarisa isusu vaida da nevu. Vachirima, mafertilizer achiuya kuma prazi kuchirima. Pati isusu chacha tirikurima vanhu atirime lendi.
Ah, mashoko makuru apa. Muri kupi vamkomo mukwasha?
Ngati vhare tivhure, tivhure misiwo. Haukati mavhela zvirula kubikira vana vako sadza murume akauya. Wokia kitchen. Ukakia kitchen haumbobika mapoto ari mukitchen. Ukarasika makia kitchen haumbobika. Nyika yakavhurika mabhela is very clear kuti tikagadzira hana dzedu. Hana dzedu dzatakarwira hondo tichirwira sidimbuka misoro. Ini ndakaona shamwari dzangu dzichidimbuka misoro ndakatarisa kuti baba vaenda. Kodwa nhasi chachao nhasi ndikakutaurira makonda takaitika matevele ndiwaziva yese hondo noti iri kutaura nhasi kuti kwangu nehondo no. Hondo yedu ininda yatakarwira kuti tirime titengese tigadzire mapoto zvisikotilisisenza vana unokasika ukwekwe kwagwa handifungi kuti makampani aya waiona nemoto uri patreni uchienda kuHarare handifungi kuti ari kushanda uchisvika ukadomba uchiona kotoni ichiri yaka ichipenya ichigadzirwa ichiuya uko kwana muzaravanekwa ndine shamwari dzangu dzekwana muzaravane vanhu ndakagara navanhu vakuru vanopfuya hwai vachirima kotoni kune sunflower irikugadzira mafuta kuolivini kunational foods chibage handiziva kuti kukwira ndege uenda uko uenda uko unozva kubhodzana mavherasi kwatiri kwano
ya muri ipapo vankomo saka manzwa
vari kurima vari kufuya mombe ndine shamwari yangu akambozviti nkomo dai wauya tiende kupra kumuraga kwangu kuprazi kwouende kuona ndaimubayira mombe dzake dzaangatenga kusouth africa because ndine ruoko rwakananga ipapo mavhelasi ipapo palendi nezvipfuyo ipapo
ankomoreti
ndirakuendako kuragiza bhuru rangu randakatenga kuti rine mhurungani over 600 hadzisati dzabereka dzese unonzwa sei mavhelasi kunyika kwedu hazvipo izvozvo
ya saka vankomo chimbomira ipapo titaure timbokubvunzai kuti manzwa zvataurwa kuti hanzi dzokai kumusha mati mune ruoko rwakanaka muchadzokerei
inini mavhelasi ndakanyoresa 2005 mwana wandakabereka vana vangu vese handina mwana asina kuenda kuchikoro ukabvunza vachakufonera vanhu vati mavhelasi iyo ishasha iyoyo ukaiona anogara kunge akanyarara nyarara sounge chirema rema so asi kugeza anouraya ndakagadzira vana vangu vese hakuna asina kuenda kuchikoro nanhasi vanogona kufonera kuti tese ndine magraduate anobuda nema A vana vangu ndine vana vangu vari kuHarare vamwe vacho vari kutaura kuti baba vavo ane hana yevhu hana yevhu inini chanzi kuti ndakanyoresa 2005 mavhirasi
makanyoresa chivankoma
kubera kuleri ma
makanyoresa kuti mupiwe prazi
ndakanyoresa kuti ndiwane lendi bhekozi mwoyo wangu ndira kurima nekupfuya kuti kana ndakusvika kuchembera kuma 70s bhekozi hadisati ndachembera ukati ndisati ndasvika 60s ndoti ndachembera hayi hasati ndachembera chine pfungwa chachazvokuda kurima ndikasvika zvikanzi munoendera tu ndikati kuendera tu imi makanyora pasi ndira kudzoka ndirime michini yangu nditenge michini yangu yekugaya chibage chemombe chikapu chemombe ndifuye wai dzangu but ndikurwadziwa nekuti baba chacha ndikabvunza ankomo ankomo ivavo vaunavo kuti anoziva marula area
vankomo hanzi taurai naongo
anoziva 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 yakwazi nkomo
ngazalelwa khona ngakhulela khona ngihlala khona lamanje
waishasha baba vangu vairima saka ganda hanza dzangu dzombotaura kuti dai mukoma wedu akapiwa lendi tainoona tainoona mavhelasi neni varora mainoona mavhelasi mainoona vari kuramba nelendi vari kuramba neagriculture vanhu vehurumende yedu havene kuti chavarura kuripi
asika vankomo manza hanzi dzokai muuye kuzotora agriculture yamuri kudai
hai hazvi kutaura namunangagwa ini ndakautaura mavhelasi kuita handitoropodze munhu auraya munhu ajaimbwa ajachakati adanana nankomo adanana neni handikuzvinzwa shona yangu handimbonongedza munhu kuti ane mhosva tese tine mhosva vanhu vezimbabwe nemoya yedu yekutadza kuti tigare zvakanaka handinongedze munhu handizive kuti ani ngakauraani inini ndoda lendi chete tidazire nyika yedu andida kutaura kuti varungu vaidana nelendi vaidana nelendi varungu saka vatarisa mongbezi vachitengesa kuEU kuchiuya mamiliyoni vachidana nelendi vachitibvunza futi kuti zva muri kuita izvi muri kuenda kupi musora muchidzinganisana dzinganisana kune murungu mavelas akati dzidzi dzakandidzisa basa idini unoziva kuti akati chii
akati chii chipedzesa imbva mapetsa ipapo mukwasha wemazizu
kupedza mavelas iyi ndipe vame vanhu vezimbabwe vataure akati kwandiri chidzidza basa ini basa chatai ndaifunga kuti patakaenda kuchikoro ndichibvunda so achidzidzisa pandaishanda akati chii ndida kudzidzisa nezveleni ini ndaifunga kuti ari kundidzidzisa nemichini yati kugadzira nayo akati ndida kukudzidzisa neleni sezvo matora nyika muchatora ma50 years but varungu vakasenza nyika ino zvichatora 50 years kuti vararame mari yavo isina kupera mumabhengi
aiwa tinotenda
mavelas vanga vane mapurazi kumarulako kumarula kumangwe kweseko kwese kuenda pasi kona vana Bloomberg vamunavo kuamerica ivapo inonzi Oppenheimer vanoziva maita basa mavelas musaregere kunifonera
aiwa tinofona nkomo mambotinakidzaikopanao
hayi hamfuni kukhuma lavo pane khaya ngasengithetha umhlobo ndakhuluma ngelinye ilanga
hayi siyabonga
ufoka mageza ngokako usobana ongakhethiyo
kunjalo baba siyabonga
hayi kurit mfuka nkoko
nharedza mr nkomo hei dzabva dzakanganisika asi vanga vachinakidza chaizvo vambounzao ya pane basa
butfulltime job
as I think sometimes tinombodawo kuti timbowana vanhu vakadai vanombonyevenutsa mwoyo mbijana nekuti vanga vari kutaura zvakawanda ntunga mr nkomo there our caller was just talking that he has actually registered to get a farm but he says he has no hope at the moment that he'll be able to be granted one or at least to have access to one. Over to you.
And it's 13 minutes before the top of the hour. If you just joined in, this is Live Talk on Studio 7. And tonight we are talking about the appeal by President Emmerson Mnangagwa to Zimbabweans in the diaspora to return and be part of efforts to revive the economy. Coming back to you, Mr. Mabena, do you see enough goodwill from the government to put the country back on track?
The last few months has not demonstrated so. You would know that the ZANU-PF government has declared the working people of Zimbabwe as enemies of the state. We saw them in January when people took to the streets because of high prices. People were shot. We are seeing prices doubling again. If people take to the streets protesting against the high cost of living, we do not know what the military will do this time. Instead of addressing the issues that have been raised by the working people, we see the ZANU-PF government compensating former white commercial farmers, and we are of the view that the $53 million or so that is said to be allocated to the former white commercial farmers should actually go towards paying the teachers, the doctors, the nurses. Part of that money should be used to buy medication for the sick people in hospitals, because people go to hospital, they cannot access medication because the government is broke. So we do not see the need of prioritizing the conversation of white commercial farmers. This is only being done to restore the relationship between the Zimbabwean government and the government of Britain over the people of Zimbabwe. So there is no priority on the part of the Zimbabwean government to assist the working people and to create conditions for employment in Zimbabwe.
Mm-hmm. Thank you there, Mr. Mabena, and please do stay on the line.
Hello, caller.
Hello, hello. Makadi,
tukutaura nemi muri kupi?
Murotaro na Shepard ndiri kuBotswana.
Oh, pa Botswana hana sita wana makola saka wanda kubva pa Botswana apo. Kwakadi kuBotswana.
Ha kuBotswana ku ride zvako kwakadi kwamuri koko nebasa.
Aiwa tiri kushanda zvedu tiri kunotaura henyu pfungwa dzenyu.
Pfungwa dzangu dzekutanga ndisisi mavelas.
Ya, taura itinzwi.
Pfungwa dzangu dzekutanga inicho kutanga ndoda kutanga nemubvunzo vatete.
Taura itinzwi.
Mubvunzo wangu uri kuti hurumende yeZimbabwe iri kuti iri kuda maforeign vanhu vari kunze isisi ma diaspora kuti tidzoke kumusha handiti.
Mhm.
Vanewo here chavakamboti chavanokwanisa kutiitira kurerutsa sevanhu vavanoziva kuti akabuda munyika for a long time handizvo tichi takabva kuZimbabwe for a long time handizvo tikauya muno tine zvinhu zvetinazvo tine maproperty vetinawo tine mamachines vetinawo anokwanisa kuti kadzokera kumusha tinokwanisa kuti tindotanga mabhizinesi because right now hamungandi tindodzokera kumusha kuti ndindotanga kutsvaka basa. Already I'm here ndinotori nebasa rendinoita ndine mamachinaries tinenge tiinawo tinenge tichishandisa kumabasa etinoshanda nawo kunoka handiti ivo vari kuti tidzokai kumusha vachiti tidzokai kumusha havane here zvavakwanisa kutirerutsirawo panzira yekuti tidzoke kumusha vatikirawo here nzira kana ndichiti kuclear nzira ndiri kureva kuti vatirerutsirawo here paborder because hapana pendinozombodarika kubva kuno kundichidzokera kuZimbabwe ndisingavambuki nepabhodha.
Saka Tom Hotsi kurudziro yenyu mimi ndeyei?
Ndimbokubatai murume. Tikacherechedza ike zvinezvi vatete. Poga poga petinonzi isusu vanhu vari kunze kwenyika ngavadzoke vauye vazotanga business. Handingabvi kuno kundosiya mishinari ndinayo kuno kundondotanga business kuZimbabwe. Ndofanira kutakura mishinari ndinayo kuno ndenda nayo kuZimbabwe ndondotanga business. Handiti. Kana iwo pabhodha ike zvinezvi uchindovambuka. Uine even motikari chaiyo chaiyo kuti udzokere nayo iri kunzi inofanira kubhadhara nemaus dollar handiti toti kana even machinary yetinenge tiinayo havakwanisi kuti vati tigaditakure tidzoke nazvo moita free duty kana kuti mokwanisa kuti handizivi ipapo ndichitaura kuti kukilea nzira ndiri kureva kuti deno vanga vari vanhu vanga vane chido chokuti vana veZimbabwe vadzoke vazotanga mabhizinesi. Zvinoina kuti zvinhu hazvisati zvanyatsokumira zvakanaka muZimbabwe. Ngavarerutse nzira yetinofamba nayo nokuti tinodarika nepamabhodha. Vanototichaja kuratidza kuti havasi kutotida kuti tidzokere kumusha. Ndeva vasingachaji nokuti kana ndine mishinari yendiinayo handiti. Ndichisvika nayo pabhodha ndichitanga kubvunza kuti okay mishinari yako inokosta mari yakadii. Wachajwa juti. Saka ndichandotanga bhizinesi racho nei. Imi muchitonditorera mari yendi kuma uchitotanga kuinvesta nayo kumusha.
Ndombo kubatai muromo ipapo kuti
vachiramba mari yavo inoshanda muZimbabwe yavo yemuZimbabwe maRTDA sevo vai vachimaramba.
Ehe, saka imimi chitipewo zvinhu zviviri zvamungati dai manga muchikwanisa kuwana mukana wekutaura neiyo hurumende mungada kuti zvigadziriswe musati mafunga kana kutomboti mutore zviri kutaurwa izvi.
Chinhu chokutanga kana dai ndakwanisa kuti ndisangane nehurumende papoindi yavo yavari kutaura they are right zvakanaka zvikuru noendesi tinotoda kuti dzokere kumusha. Ngavagadzirisei mitemo yavo pavana veZimbabwe vanodzokera kumusha. Ndochinhu chokutanga ndichitaura navo kuti ngavarerutsei kwete kutiomesana nokuti ke zvinezvi moona sindakabva kumusha izvi zvini ndine moto yanga yanga iri kumusha ndichivambuka ndakavambuka nayo ndikabhadhara nemaRTDS handiti bati zvakandishamisa ndarako kuchinzi kuwedzera mazuva emota inogara kuZimbabwe kwachiko kuchibhadhara neforeign currency maus dollar kwete kuti mapula ndinerakimapula kwaitona maus dollar asi ivo vari kutonda maus dollar asi vanoti vane makarendi iri kushanda munyika yeRTGS why
nechekupedzisira manje nhare ndofunga dzinenge dzadonha ntunga apo tiri kunzwa mukola wedu ari kuti ari kuBotswana but he is saying that yes the call is good all well and good but there needs to be policies in place to make sure that when people return from the diaspora he is very concerned that if he were to go back he has machinery that he wants to start a business so he would like that machinery to be imported into Zimbabwe for free but or minimal or be paid in RTGS dollars.
Indeed kunjalo ngiphenduke kuwe mnumzana Mabena isiqebe uhlelo ukhona ecingweni Mabena. Unfortunately we have lost Mr. Mabena there but I think we still have Tinashe Nyatsoga.
Yeah, you can talk to Tinashe.
Goma Tinashe mochiri parunare.
Ndiripo parunare. Ndiri kunzwa ndiri kuteerera hangu zviri kutaurwa nevanhu zvakanaka chaizvo.
vanhu vese muri kuona munhu wese ari kutaura ari kuratidza kuti ari positive nekuda kudzokera kumusha asi trust chaiyo yekuti hurumende yedu inevesa inobata vanhu zvakanaka ndo iri kuneka because isusu hatikwanise kuti tingapromiswe kunzi vanhu vari kudiaspora chiuyai toexpecta kuti taitirwa zvakanaka but ivo vari kutaudza vakanaka zvakanaka vanhu vari kumusha ikoko vagara variko the majority yevanhu variko kudhara saka zvakafanana nemunhu ari kuredza hove kana achiiraura hove akaibata akungoikandwa maachaipe mawems ekuti irambe ichidya nekuti aibata kudhara saka isusu tiri kuti zvazvitaurwa nevanhu vese izvozvo I think ndoma mapoints andandakanyorawo pasi ekuti kana kuri kunzi vanhu vaakudzoka orit ndati tii zvinhu zvaakufamba munyika ngatichiti vanhu kana vaakudzokawo voitirwa mafree jude ezvinhu zvavo I think mutemo wakaomboripo handisi kuziva izvozvo wekuti kana waakudzoka mareturning residence chichichichichi but wailimita zvinhu kuti one motor one chichichichichi handidi but zvinhu zvakanaka izvozvo zvokuti kana vaa kuti vanhu ndavachidzoka vanhu vanodzoka vacho vachisvikira pai vanhu vanosvikira land ini nyaya yangu iri kunyaya yeland kunyanya nemamins of production ngavape vanhu both kuno kumadiaspora inai agricultural research mukuita research yakakura yekuti yechikafu yefood production yekuti tikauya kuzimbabwe kuya tikanopinda kuna naicrisat nekuna fedic kuya we can have some scientific research yatinokwanisa kubatsira neknowledge chaiyo kupinzawo wokuisa knowledge but unonopiwa mari yekurarama kwacho because unosvika ikoko kobwapiwa 500 bond and isingauye futi yegovernment yacho and so they must make sure kuti vagadzirisa mitemo because vese tingataure zvedu ivo vanotozvishuwirawo but kana pasina mutemo uri kurespectwa uri kuremekedzwa munyika hapana chinhu chinobatika ndapaitwe mutemo chaivo kuti constitution ndo yaakutonga munyika handiti whether there's political legitimacy or what but let there be rule of law in the country ndo patofanira kutaa ipapapo zvinhu zvese zvatiri kutaura nezvazvo zvinobva zvaita then another thing let demilitarize my institutions and depoliticize them because for as long as we've got political institutions everywhere hakuna kwatiri kuenda let the country be run according to the constitution uyezve ma institutions ndaarun on merit not kuti unotora brigadier general akaretire kuarmy momuti dhiya haakurana ministry of agriculture chaanoziva kuagriculture chii motora brigadia momuti dhiya haakurana zbc chaanoziva kumedia chii handiti political expedience at the expense of the people ndo chinhu chiri kuaya zimbabwe saka vamunangagwa kana vachizonzwa message ndavanzoti chinhu chiri kudiwa nevanhu chekutanga kugadzirisa mutemo kana vagadzirisa mutemo they will see even my investors anotanga kuuya zvese zvekarenzi zvatiri kutaura zvemamaina but chinhu chakakosha chiri kudiwa muzimbabwe inyaya yerule of law
Aiwa, mashoko makukutu tunokutenda imkomati nashe nyatsoka kunge manga muinesu pana pachirongwa chedu
Dokutenda isis mafe nekudu ndi temba wakuti mingako kupayo pungwa zangu
Aiwa, ndi mimechi diki gara mchidzoka mchirongwa Thank you so much Ntunga, maybe we can just read what our people on Facebook all our followers are saying they see first mofa kuti keep up the good work Studio 7 pa VOA Shona Fraser, Chicks, Nathan, Arkubati, Panamba, Zakianzi, call me, last Maposa, Arkuna, Girwa, Nankomo, Amayedu, Mkwasha, Wemaze, Zuru, Angari, Pano, Pachirongwa, Liberty, Nyanungo, Angari, Kutindifone, Reita, Konai, Courtney, Memping, Courtney, Arkuti, Vankomo, Vanakiza, Patricia Sibanda, Vankomo, Anzi, Kuseri, Vankomo, Vaninge, Vabata, Vanwaka, Wanda, Imanyo, Nyakonda, Arkuti, Chaora, Chinuichi, Ntunga.
Saka vankomo vaenda nenyika.
Aiwa, vankomo vaenda nenyika kwavasvika mina vakatsuka.
And this is the Diaspora Forum. The diasporans have spoken. I'm sure somebody from the government was listening they will be passing the message to the president. On whether people in the diaspora are really willing to come back with the status quo as it is. And that's it from us here at Studio 7. tonight. I'm Tunga Milinkomao.
And I'm Marvelous Mklanganya Huye saying see you tomorrow on the Women's Forum. Bye-bye.